zvingazvina kunzwawo matanga vachiti nyika yagara futi zvisina kunyoreswa asi vamatanga vakati futi zhinji zviri kushandiswa panotarwa mhosva mapurisa ari kuzonodzitora patarirwa mhosva dzinenge dzisina kunyoreswa kureva kuti kunyange ikaita futi imwe chete nekuti dzakashandiswa namuzeza haana kushandisa tweni chimwe chete futi kana isina mapepa isingazikane kuti iriko iri mumaoko emhondi yakashata futi iyo zvikuru uye vachitaura vakati semapurisa hatisi kuzotendera kuti nhengo dzechipurisa dzinge dzichingourayiwa panguva yese yese zvimaurayirwa vari kuitaya nezvaurwa zvezimbabwe asi kuti ivo semapurisa vachatora danho rekuchengetedza mapurisa avo uye kuchengetedza zvaurwa zvezimbabwe
regai tinzwe kuna vadzokora vadzokora munoti nenyaya yekunzi vari kuti munyika maita dambudziko guru repfuti dzisina mapepa zvinoratidza kuti idambudziko guru iri vadzokora
chinokunetsa ndechekuti muzimbabwe hamuchina mutemo zvachose itse jango hakuna munhu ari kuteedzera mutemo nekuti vakuru vacho chaivo havasi kutoteedzera mutemo unonzwa vachiwenga vachitaura kuti vachamisa ngavapondwe vamunangagwawo vachitaura kuti CPC neveopposition ngavatandaniswe muzimbabwe vanhu vari kuba zvinoonekwa kunzi uyu munhu aba goridhe obatwa paairport asi hasungwe mutemo wacho unoshanda zvekunzi uyu ngaasungwe uyu ngaaregedze kusungwa hakuna nyika inoshanda zvakadaro hove inoora kubva kumusoro saka vanhu ngavagadzirise kumusoro ZANUPF ngaizvigadzirise iyo nekuti kana vakuru vachityora mutemo zvinooneka pasina zvavanoitwa mapurisa awo anopedzisira aona kuti kuteedza mutemo apa votangawo kutyora mutemo nesu hatichateedzera mutemo obva aita makanyaniswa sadza rembwa
vagakanyike nyaya iri kunzi dambudziko raita kuti munyika vari kubvira kumusoro hanzi ndo vari kunyanyooneka vachitanga vachityora mitemo saka vepasi vanopedzisira vangoteedzera pindirai tinzwa
nyaya yakutanga iri kutaurwa neuyo anenge asina kuti kwesere tiri kutaura nyaya yepfuti
aikanaekutukaaonzora
kupe navakomichi vaida kupisirwa mumba nevanhu vachamisa kubhowera machiti yacho yavaida kupisirwa ndeyezanopiyetero
ngatitaurei nyaya dzepfuti
chaita kuti nditaure dzepfuti inyaya yekuti ava vataura zvegoridhe panguva yati kutaura zvepfuti sandiri kuda kumubvunza kuti ko machisi yaida kupisiswa monzora imachisi yezanopiyef futi here ende ndiani waanoziva ari kuhurumende akambofamba achipisa vanhu nemachisi that's number one. Number two, futi yaida kushandiswa nashakespeare mukoi kupfuura charlton hwende muna 2018 vachirwira constituency hwende akanonyora patwitter ifuti yezanupf here. Number three, nelson chamisa paakanobvuta utungamiri hwemdca achirasira kure bumbiro remutemo ibumbiro rezanupf here. So ndiri kuti hatifaniri kuisa zimbabwe on the crime agenda as if macrimes ari kuitwa muno muzimbabwe avawaisa mukupfuura dzimwe nyika ende isusu muno muzimbabwe hakuna akapara mhosva akasabatwa hakuna saka tinofanira kutenda mapurisa ende vanhu vari kupara mhosva havasi vezanupf muvhezi haisi nhengo yezanupf shakespeare mukoi haisi nhengo yezanupf
regai tinzwe kuna vadzokora taurai tinzwa
hapana chekutaura ava vari kuuya vachingosvikonyepa nekutuka vanhu vari kuratidza unhu hwezanupf chaivo kuti vanouya vachituka vanhu panofanirwa kunge pachitaurwa nyaya ine basa kana vari kutaura kuti mapurisa ari kuita basa ravo nemazvo vamukoyi vavari kutaura ivavo vakati kusungwa nemapurisa ivo vacho vavari kutaura vekubhuhera vaida kupisira vanhu mumba vakati kusungwa nemapurisa
vagakanje zvii zvingaitwa nemapurisa kuti vakwanise kukwezva vanhu vaende kunosarinda zvombo izvo
zvakatoitwa nemapurisa izvozvo idanho rekutanga zvakaitwa napurezidendi kuti vanhu vave nepfuti nyaya yatisingade chete mukoma jonga ndeyekupoliticisa mhosva mhosva haipoliticise maijobs kana vakapinda red robot musunwa vakatongwa nedare vakatosana itea saka mhosva dziri kungoparwa zuva nezuva zuva nezuva asi mapurisa edu ari kuzama nekwaanogona napo kuti zvinhu zvinake
vadzokora zvii zvingaitwa nemapurisa tichiona kuti vanhu vakapuwa mukana kuburikidza neamnesty iyei kuti vange vachienda kunosarenda zvombo zvavo
mapurisa ngavashandise mutemo ndokuti zvinhu zvinake munyika vakaona vatungamiri vehurumende vachishandisa vana vadiki vachivapa pfuti kuti vaende kunopfuura vanhu kana kuti vaende kunotsikisidzira vanhu mune mazve matongerwo enyika ngavatsike pasi kutaura kuti kwete izvi hazvifanirwe kuitwa